This is Studio 7 for Zimbabwe, coming to you live from the Voice of America in Washington.
Ino is Studio 7. Nepenyuro yenya dzirikuitika muZimbabwe. Tirikutepenyura tiri pamuzinda we Voice of America uri muWashington DC.
Le Studio 7. Umsakazo olipa izindaba zeZimbabwe. Sisakaza singapha e Voice of America ese Washington DC.
Manera kanaka vatereri tinosangana zvakare manera anasi uri musi wechishanu nyamavhuvhu 26 2016. Makaterera kuStudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Munotibata pa 919 AM, pa 4930 kana pa 6065 ne 15460 kHz pa shortwave. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Jonga Kandemiri, ndiri muWashington DC, ndichiti ezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi. MuHarare munoita mhirizhonga inotyisa pakati pemapurisa nevemapato anopikisa vari kuda kuti miteme yesarudzo ivandudzwe. Vanotungamira tajamuka sesijekile vapromisi mukwananzi navasteni zvorwadza vanosungwa nemapurisa. Vajimu kunaka vezano PF vopomerwa mhosva yekutyisidzira mumwe wechidiki weMDCT nerufu. Indiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi dzichiuya kwamuri dzichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. MuHarare nhasi maita mhirizhonga inotyisa apo mapurisa arwisa vemapato anopikisa vanga vachida kuratidzira. Mutoro wedu wenhau Thomas Chiripasi anotipa nyaya inotevera.
Nyaya iripo
makomrades,
dare rehigh court ratonga iro kuti demonstration yevanhu inofanira kuenderera mberi.
Mapurisa atanha kurova varatidziri mangwanani pavanga vachisvika paFreedom Square kuti vatange kuratidzira. Mapurisa adirawo varatidziri ava mvura inovava pamwe nekuvakandira hutsi hunokachidza. Mapurisa haana kuda kuteerera zvaturwa nedare. Gweta reZimbabwe People First vaGift Nyandoro vati vachadzokera kumatare zvakare pamusoro pezvaitwa nemapurisa.
Varamba court order vati hatisi kuiona. Vati imu munoziva kuofisi kwamunoenda nayo. Zvazvinoreva ndezvekuti rule of law kwavari haidini, haishandi.
Mutevedzeri wemutungamiriri weMDCT vaNelson Chamisa pamwe nemunyori mukuru mubato iri vaDouglas Monzora vamboedza kutaura nemapurisa asi havana kuteererwa. Veruzhinji pavatanga kuungana zvakare mushure mekuturwa kwaitwa mutongo uyu nedare. Mapurisa anorwisa mvonga mupopoto abva atanga kuvamhanyisa achivarova. Zvabva zvaita kuti varatidziri ava vatange kudzosera mapurisa vachiakandira matombo nekuvhara migwagwa nematombo vachipisa mavhiri edzimotokari. Mudhorobha mese raswera riri barara mhanya mapurisa achiita hwekiti negonzo nevaratidziri uye varatidziri ava vapwanyawo zvimwe zvitoro pamwe nekupisa matende anotengeserwa pamusika wepakopakabhana. Muzinda weNigeria watemwawo nevaratidziri ava zvasiya zvaita kuti mahwindo apwanyike. Varatidziri ava vapwanyawo mahofisi ekomishoni inoona nezvesarudzo yeZimbabwe Electoral Commission uye motokari zhinji dzehurumende nedzekanzuru dzatemwa-temwa nematombo. Pataenda pamhepo mapurisa anga achiri kungomhanyisana nevaratidziri. Mapurisa aswerawo achiridzirawo varatidziri ava pfuti. Pane vanhu vakawanda vakuvara zvitevera kurwisana uku uye pane vasungwa asi hatina kuziva kuti vangani. Vamwe varatidziri vanga vachisungwa vachinoroverwa kumuzinda weZanu PF. Zvichakadai vatungamiriri vemapato anopikisa vaudza vatori venhau kuti vacharonga rimwe zuva ravacharatidzira zvakare. Mutauriruwe MDCT, vaobet gutu, vauza Studio 7 kutinyaya kuchengetezeka kwevanhu munyika. Yale kufanira kuzewa nesangano rembatanidzwa wenyika dziri kuchamhembe kweAfrica, RESADAG, pamusangano uchaitwa kumbaba neSwaziland, svondo rinouya.
Tinokumbirawo kuti vamwe vakuru veSADAG, vachiona kuti Zimbabwe yasvika panguva yakaomarara. Crisis yeZimbabwe yasvika pachinhano chiyacho kuti haisiri nyaya yekungonzi ingangonzi hamuZimbabwe hamune runyararo. Ndomuka uri kuona zviri kuitika.
Vamwe varatidziri vanga vachidaidzira vachiti havasi kuzomira kuratidzira kudzamara mutungamiriri wenyika vaRobert Mugabe vabva pachigaro. Mapata anopikisa anoti angashida kuratidzira nhasi achigunununa nekusamira zvakanaka kwakaita mitemo inobata sarudzo. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Thomas Chiripasi.
Tine chiziviso chakakosha pamusoro pekushanduka kwechirongwa chedu. Kubva nemusi wemuvhuro Nyamavhuvhu 29, Studio 7 inenge isatepfenyura mururimi rwechirungu. Asi zvakadaro, nhau dzechirungu dzichange dzotepfenyurwa pazvirongwa zveVOA English to Africa. Africa News Tonight, kubva muvhuro kusvika chishanu, koti wemugovera nesvondo pachirongwa cheNightline Africa. Studio 7 icharamba ichitepfenyura nechirungu chirongwa cheLive Talk, izvo chawedzerwa nguva yekutepfenyura kuenda paawa imwe chete. Munokwanisawo kuramba muchiwana nhau dzezviri kuitika muZimbabwe pawebhusaiti yedu. Ticharamba tichitepfenyura nechishona nendevele kubva muvhuro kusvika chishanu, pamwe nemugovera nesvondo apo tawedzerawo nguva yechirongwa kuenda pamaminitsi makumi matatu. Kuti munzwe nguva dzatinotepfenyura pamwe nemasaisai amunotibata, endai pawebhusaiti yedu inoti www.voashona.com. Mapurisa nhasi asunga mutauriri weTajamuka sesijikile vaPromise Mukwananzi uye vaStan Zvorwadza vesangano reNational Vendors Union Zimbabwe. Vaviri ava vanonzi vari kupomerwa mhosva yekukonzera mhirizhonga yakaitika muHarare nemusi wechitatu pakapiswa motokari dzemapurisa yeZBC pamwe nekuputswa kumidziyo. Mapurisa anonzi akasungawo vamwe vanhu 13 nezuro. Vanhu 56 vakasungwa kusanganisira varume 42 nevaviri nemadzimai 14. Asi sangano reZimbabwe Lawyers for Human Rights rinoti vakawanda vakazosunungurwa. Mukuseya nyaya iyi, Blessing Zulu Studio 7 abata gweta ravamukwananzi vari nhengo yeZimbabwe Lawyers for Human Rights vatonderai Batasara.
Ndafonerwa zvichinzi Mr. Promise Mukwananzi weTajamuka vasungwa vasvika kuLaw and Order. Vanga vaendako kuti vanoreporta sema bio conditions ava vakapiwa muneimwe kesi yavanga vainayo. Saka vachisvika ikoko vaenda kukuma 8 vabva vangosungwa nemapurisa ikoko ekuLaw and Order vachipomerwa mhosvazve yeku konzera mhirizhonga yepublic violence. Iyo yakaitika musi weWednesday musi wa24 panonzi pakapiswa mota mbiri yemapurisa neZBC.
Saka ivo vari kutambira here mhosva iyi?
Mhosva iyi vairamba vanga vachitoita sekuseka zvavo vachiti mapurisa vanongovapomera mhosva dzavasingatozivawo nezvadzo. Musi uyu vanototi havana kana kumbosvika mutauni zuva rese. Vane kwavandiudza kuti vanga vari tori zvavo. Saka tapindura taita inonzi warned and cautioned statement, yambiro yemhosva iyi tatoudza mapurisa kuti izvi tinozviramba uye tichataura defense yedu yakazara kana taenda kudare. Kukoti tinoenda mangwana. Nhasi mapurisa anga achida kuti tiende nesuo, tanga tichitopusha kuti tiende kukoti kwacho, asi zvazoramba nekuti kukoti kwabva kwazombovharwa zvechinguva chidiki temporarily. Vachinzi ivo mapurisa anga eriot ayanga apotsera utsunho kachidza mukoti building nekuti kunenge kwangu chinzi kuri kuitika mhirizhongazve kukoti ikokoko. Saka zvatitadzisa kuti tizoenda kudare. Tinoenda kudare mangwana nemugovera makuseni.
Mapurisa azivisa kuti pane vamwe vari kutsvaga here? Pane chavambo taura kwamuri?
Mapurisa vataura payambiro yemhosva inotaurwa kunzi vamukwananzi vakapara mhosva iyi vaine vamwe vavo vasina kudomwa mazita asi vanoti vakawanda. Ndazonzwa neunyere kupe kuti vari kuda kuti vataure kana kuti vabate vazorwadza.
Gweta reZimbabwe Lawyers for Human Rights vatoenderai Bhatasara vari parunare muHarare naBlessing Zulu weStudio 7. Vajimu kunaka avakambenge vabuda muzano PF vachinopinda mubato reZimbabwe People First rinotungamirwa naMai Joyce Mujuru asi vakazodzokera kuzano PF vanonzi mangwanana anhasi vatyisidzira nerufu vaDanford Ngadziore vanove munyori muboka revechidiki vebato reMDCT mudunhu reHarare. Vakunaka vanonzi vachaira vaNgadziore nhare vakatanga nekutaura zita ravo vachibva vazozivisa kuti nhasi usiku nhengo dzebato rezano PF dzichapisa dzimba nemidziyo yevatsigiri vebato rinopikisa reMDCT. Tabata vaNgadziore kuti vatsanangure zvatora nzvimbo.
Na 9:45 tiri pavenyu patotangira demonstration. Vakunaka vandifonera achiti udza maite ese yado demonstrator kuti manheyo akurariwi. We are going to visit every household to make sure we deal with them. He even promised kupisa dzimba dzevadhesi.
Maziva sei kuti ndavakunaka vakufonerai?
Ataura zvake. Ndoziva kuti ivenezo chirake. Vataura ndozi dzimu kunaka. Ngadzore, please udza maite ako maactivist yado demonstrator kuti sise zvanofi takupindira. Mane vakurariwi chavisira every household imwezi vachapisa.
Saka imi matora matano api pamusoro mavati chi
inda vatora matano yekuti isusu demonstration just a peaceful demonstration. Saka zvamuri kutaura atingi hazvifaniri kuti zvingakadaro ii pane vaZimbabwe tese. But zvisinei inini ndaaleta leadership yepati ndikaleta makurukota emusangano emayouth kuti vose vari muzimba vagara vakagadzirira kuti anything can happen kuti vazviprojecte.
Ko maenda here kumapurisa nemashoko iwaya?
Mapurisa akutoendeki ndambotora kuenda but isinze zvisi pane teka zvisi pane pressure vanhu vanotanzizwa so far mbomire report. Also mapurisa acho handifungiri kuti anozvitora serious because ndambotora kuti ndoripota pa police post yepa Market Square zvikanzi enda kusendera. Saka nini chakazvitika mutown izvi ndabva ndangodzokera kumba.
Saka zvingakudzorerai kumashure zvakadii izvi?
Kudzorera kumashure I don't think what even an inch. Hazvidzorere kumashure. Isusu struggle yedu yatiri kuita is a genuine struggle.
Avanga vari munyori muboka revechidiki muMDCT mudunhu reHarare vaDanford Ngadziore vari parunare muHarare neStudio 7. Asi vakunaka varamba mashoko aya pavabvunzwa neStudio 7 vachiti hapana kana chikonzero chingaita kuti vade kurwisa vaNgadziore nekuti havasi munhu anga vatyisa. Vakunaka vanoti kana vaine zvavanoda kuita kunengo dzeMDCT vanongozviita zvisina dambudziko. Ngatinzwei tichitaura navo. Saka
is not even a threat to me. So why should I threaten some boy? That's nonsense.
Saka munoti
it's not like a fly to me.
Saka munoti vangango kunyepera here vakunaka.
I'm sick and tired of their propaganda. Let them say whatever they want.
Asika vakunaka vanhu havangangoti mavatyisidzira pasina zvaitika.
Shamari. Vatyisidzira neizvo. Panyika yeZimbabwe hamburi chiyo, so we don't count them. Kuhukura shamwari, kuhukura kwembwa zhinji hakutadzirwe kuti ndakwanisa kupinda nako. Even vakataura sei, so we not stop me. Zvandenge ndira kuita.
Saka mune zvamuchavaita here?
Kuponera koshe iko panhaye varikutaura nezvake. Aiyo, for what apparent reason? They are finished. Why should that you never get the political opportunity? I don't have time to work. Shamwari, call me on better issues. Ndizvozva zvindidzise pana muganda izvozva usendina bushunga ndiwo amen. Ndezvave zvapera ungakudaudingoita zvimadhemo zvinaana dziri.
Avanga vari vaJimu kunaka vevechidiki vezano PF vari parunare muHarare neStudio 7. Zvichakadaro vanofungidzirwa kuti nhengo dzezano PF mudunhu remasvingo vanonzi nezuro usiku vakapisa musha wasachigaro weMDCT Youth Assembly mudunhu iri vaPhilip Chingini vakaparadza midziyo inokosha zviuru zvemadhora. Nhengo yeMDCT iyi inonzi inogara mumusha wechiredzi uye yaipomerwa mhosva yekukurudzira vanhu kuti varatidzire mumasvingo kutsigira MDCT. Asi sachigaro wezano PF mudunhu iri vaAmasa neNjana varamba mashoko ekuti bato ravo riri kuita zvemirizhonga. Zvinhu munyika zvaita manyama amire nerongo, vamwe vachiti mhirizhonga inogona kutowedzera. Asi hurumende inoti yakagadzirira kupa kuti munyika mugadzikane. Ko zviri kuitika izvi zvinorevei? Mutoro wedu Now Blessing Zulu anotipa nyaya inotevera.
Nyanzvi munyaya dzezvematongerwo enyika vachitungamira sangano reZimbabwe Democracy Institute, Dr. Pedzai Ruhanya, vanoti hurumende ikasagadzirisa matambudziko akatarisana nevanhu munyaya dzezveupfumi uye munyaya dzezvematongerwo enyika, ichaguma yasvika kumazivanda dzoka.
Chemo zvevanhu, nyaya dzemabasa, nyaya dzekuti vanhu vanorarama sei, nyaya dzeupfumi hwenyika ngadzigadziriswe. Kana zvisina kugadziriswa, hapana chinopera kana pasina kugadziriswa. Simiti akaenda, vanhu vawana rusununguko rwavo vakuzvitonga. Saka kana vanhu vakaramba vakadzvanyirirwa sekudzvanyirwa kwavakakatwa muna Smith, zvinotopera kana vanhu vasungunuka.
Mutauriri wesangano reZimbabwe National Liberation War Veterans Association vaDouglas Mahia vativo zvave kuitika munyika hazvisi kuvashamisa, nekuti vakagara vataura kare kuti hurumende yemutungamiri wenyika vaRobert Mugabe inenge yagumirwa.
Ndiyo nyaya yatakataurira isusu sevarwiri vorusununguko, kuti tanyora kumadziro, kwanyorwa mene mene tekere. It means kuti hazvichakwanisiki. Decision has been made in the spiritual realm kuti I think enough is enough. There is need yokugadziridza zvinhu. Vanhu veZimbabwe vatambudzika ka. Kugadziriswa kuripo chete ndekwekuti izvo pange paine utongi hunonzwa vanhu.
Asi nhengo yeZanu PF mudare reparamende vaKindness Paradza vashora zvikuru vanhu vari kuti vaMugabe vasiye chigaro.
Vari kuratidzira ava ngavaratidzire zvine runyararo, kwete kuratidzira vachipwanya zvinhu zvevanhu, vachiba zvinhu zvevanhu. Ende ngavarege kutaura kuti president ngavabve vaMugabe, nekuti president vaMugabe vakavhoterwa nevanhu 2 million, more than 2 million muna 2013. Saka temu yavo inosvika muna 2018. Saka vose vari kupokana nekuda kubvisa vaMugabe ngavamirire 2018 vagovabvisa neballot, kwete zvechisimba. Zvechisimba hazviipe.
Asi chiiko chaizvo chiri kukonzera mhirizhonga iri kuitika munyika? Gweta rinorwira kodzero dzevanhu varichipanga mazano musangano reHuman Rights Watch vaDewa Mavhinga vanoti mapurisa ndiwo ari kukonzera kuti munyika muite mhirizhonga nekusateedzera bumbiro remutemo.
Zvinongoratidza kapachena kuti mapurisa haasi kutevedzera mutemo. Vari kukundikana basa ravo rekuchengetedza mutemo nekuchengetedza kodzero dzevanhu.
Asi gurukota rinoona nezvekudzivirirwa kwemukati menyika, Dr. Ignatius Chombo, vanorambawo kuti mapurisa ndiwo ari kukonzera mhirizhonga munyika.
Kana paine uyo akutorawo mutemo ouisa wake ofamba achiratidzira achisa masoro evanhu, aiwa mapurisa ava vanoziva zvokuita, ndoo vavanosunga ivavo.
Zimbabwe yakatarisana nesarudzo muna 2018, asi dzimwe nyanzvi munyaya dzezvematongerwo enyika dziri kuyambira kuti pakasaita nhaurirano nyika ichaita mhirizhonga inotyisa. Vesangano ravanasoro jena reThe Elders rine nhengo dzakaita sevaimbova munyori mukuru weUnited Nations vaKofi Annan nevaive mutungamiri wenyika yeAmerica vaJimmy Carter nevamwe vari kukurudzira SADC kuti ipindire kuti igadzirise nyaya yeZimbabwe. SADC iri kutarisirwa kusangana kupera kwemwedzi uno muSwaziland pamusangano wayo weSummit. Sangano reInternational Crisis Group rinoti kuti nyaya yeZimbabwe igadzirike zvava kuda kuti mutungamiri wenyika vaRobert Mugabe, avo vave nemakore 52 vasiye chigaro. Asi veZANU PF vanoti vaMugabe havana kwavari kuenda. Ndakamirira Studio 7 muWashington DC, ndini Blessing Zulu.
Zvichakadaro, nyika nhatu dzekumawirira dzinoti America, Canada neBritain nhasi dzaburitsa mashoko dzichishora zvikuru hurumende yeZimbabwe nekushungurudza vanhu vanoratidzira murunyararo. mumashoko avo muzinda weAmerica muHarare wati hurumende iri kutyora kodzero dzevanhu pamwe nebumbiro remutemo yenyika nekusunga uye kurova vanhu kunonzi kuri kuitwa nemapurisa. Aya mashoko atsinirwawo nemuzinda weCanada pamwe chete neweUnited Kingdom. Mukuzeya nyaya iyi ntungamiri Nkomo weStudio 7 abata vanoongorora zvematongerwo enyika Dr. Nkululeko Sibanda.
Mashoko ataurwa neAmerica, Britain neCanada anopa vanhu kufara nekuti nyika idzi dzanga dzatanga kufamba dzidzokera mumashure nenyaya dzemuZimbabwe. Nyaya dzemapurisa anova vanhu vachiti ayo vari kuda kumboona kuti government yeZANU-PF ichaita sei, ichachinja, yava kuchinja maitiro here. Saka ndofunga kuti zvinofadza zvikuru kuti nyika idzi dzafunga kudzoka zve kutanga kutaura nezvemahuman rights.
Tingaona here nyika idzi dzichiwedzera zvirango zvadzo kuhurumende yeZimbabwe?
Dai zvaiitika, zvingave zviri zvinhu zvakanaka zvikurusa kune vanhu vari kuratidza neruzhinji rweZimbabwe rwukuchema ruchiti aiwa kachimbotipai kuti nyika yedu ibudirire zvemunyaya dzeupfumi, munyaya dzekutongerwa matongerwo enyika, chitai kuti vanhu vawanewo kodzero dzavo. Ndofunga kuti zvichabatsira zvikurusa dai kuri kuti nyika idzi dzingatange zvekuti aiwa tochisimbisa zvirango zvanga zviripo tichiudzirawo zvimwe, nekuti tasvika panguva yekuti vanhu vavakurohwa vachiratidzira. Saka ndofunga kuti inini nyika idzi dzichange dzichitarisira kuti dziendere mberichira.
Dr. Nkululeko Sibanda vanongura zvematongerwo enyika vachitaura parunhare nantungamiri Nkomo weStudio 7 vari kuHarare. Makateerera kunepfenyuro yevanhu yeStudio 7, tiri kutepfenyura tiri muWashington DC. Tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Kwasara mwedzi miviri nemavhiki maviri kuti America iite sarudzo dzemutungamiri wenyika, vari kumirira bato remaRepublicans vaDonald Trump naamai Hillary Clinton vemaDemocrats vave kukandirana makobvu nematete nechinangwa chekuda kuwana rutsigiro kubva kuvatema nevanotaura Spanish kana kuti maHispanics vakawanda vachibva kuMexico. Marudzi maviri aya akakosha zvikuru matunhu akawanda, uye anenge awana rutsigiro rwavo ane mukana wakakura wekukunda musarudzo. Vaviri ava vari kunetsana panyaya yekuti ndiani angamirira zvakanaka zvido zvemarudzi aya.
Mashoko anotevera anotaura pamire hurumende yeAmerica pachirongwa chayo chekukurudzira mabasa anoitwa nevechidiki vemuAfrica chinozivikanwa nekuti Young African Leaders Initiative kana kuti YALI. Africa inonzi ine ramangwana rakajeka zvikuru sezvo munyika dzose dzepasi rose iri iyo ine vanhu vanowana zviri pakati nepakati vakawandisa vachisvikawo bhiriyoni imwe chete, uye inewo vechidiki vakawandisa zvikuru. Vechidiki ava vanonziwo vanoshandisa unyanzvi munyaya dzekufambiswa kwemashoko. Hurumende yeAmerica inoti mukuedza kukurudzira nyika dzemuAfrica yakaparura chirongwa cheYALI. Chinangwa chechirongwa ichi ndechekuita kuti pave nesungawirirano nevechidiki vachava vatungamiri venyika mune ramangwana, nevamwe vanobatsira vakaita sevatungamiri mumabhizimisi mudzihurumende uye vemasangano akazvimirira oga. Pamusangano newechidiki wakaitwa muWashington DC mavhiki mashoma apfuura, mutungamiri wenyika yeAmerica vaBarack Obama vakati vachapa zvikwanisiro kumakambani emuAmerica anoda kutanga mabhizimisi muAfrica. Mugore rino, America iri kuronga musangano wekutengeserana neAfrica unonzi US Africa Business Forum. America inotiwo ine urongwa hwekuenderera mberi nekuwanisa vanhu vemuAfrica vanosvika mabhiriyoni makumi matanhatu magetsi. Pasi pechirongwa cheYALI ichi chinozivikanwawo nekuti Mandela Washington Fellowship, pauya vechidiki vanobva muAfrica vanodarika zviuru zviviri. Mashoko aya anotaura pamire hurumende yeAmerica pakudyidzana kwayo neAfrica. Kana paine zvamunoda kutaura, tinyorerei paeditorials VOA Washington DC 20237. Kana paine zvamunoda kutaura, tinyorerei tsamba paeditorials VOA Washington DC 20237 USA. Kana painewo zvamunoda kutaura kana kutinyorera, munokwanisawo kuenda pawebhusaiti yedu yevoa editorials inotiyo www.voa.com/editorials.
Muchirongwa chatinotaura nevaimbi nasi Marvelous Mhlanganya wewe Studio 7 aita hurukuro na Ambuya Stella Chiweshe.
Semudzi mai pamakatanga kuita basa irori ragwenyambira zvanga zviri nyore here?
Aiwa haya izvo zvakatooma manje nekuti pakapaine kupikisana nevanhurume kupikisana nevanhukadzi vanhukadzi vaitaura kuti iwe Stera wada zvekungotinyadzisa chete ndezvekuda kungotinyadzisa zvavo da kuti fumura isisi vanhukadzi zvavo da kuita izvozvo. Saka chavaitaurira kuti izvo ndinoda kuvafumura ndechekuti kana tigere mudzimba medu umu kumusha vanhukadzi vanogara kurutivi rwavo varume vogara kurutivi rwavo. Saka inini kana ndakuridza mbiri handichagara kurutivi kwevanhukadzi ndakugara kurutivi kwevanhurume. Hazvina kuvafambira zvakanaka madzimai. Saka vanhurume ava manje kuzoti ndakudzigona zvakazivisira basa kuti ivo vangani kavanhurume chavanga vasafarire nazvo ndinoti kudza kwangoka kuine masimba ari pamberi. Masimba ari pamberi kureva kugona kuburutsa mudzimu nekugona kuconcentrata kana uchiridza zvii zvii kuti unoda kuburutsa mhepo ine mhepo.
Mungati imi zvii zvamungakurudzirawo vamwe madzimai echidiki vangada kupinda mazviri?
Zvazvinoita munhu kana uchida kuti uridze mbira pane zviviri pakuda kuridza mbira zvandiri kuona mazuva ano. Vamwe vari kuda kungoridzaka zvekuti iye anzi anoridza mbira asi iye asina udzamu nadzo asingadzizive kuti mbira idzi dzakamira sei dzakambobva kupi basa radzo ndevei. Vamwe vari kuda kungodziridzira kuti iye agwana mari yekuti aridza mbira. Tingakurudzirei kune vanonyatsoda chaizvichaizvo kuridza ndechekuti mbira dzine padzinokusvitsa iwewe sekuti unoti inini ndazvitadza inini. Saka unotanga kunzwa chigurwo chekurumbotwo ichi chine chafanika chiri kutsva iwe zvishore shora kuti ndochii ichocho. Kurwadza kwekwe kunofamba kuenda munhengu mumeme chanza kuorwadziwa sereki pfuura ipapo zvishore usina kumbomira shora fanika uri kushora mumwe munhu asina ribasa rese unongoti ndochii ichocho. Saka unozwa kurwadza kwekwe kwabva kwaita mugokora ukazvishora futi ramba wakashinga unozwa zvaenda mudendekete zvikabva mudendekete zvatoenda wakutoridza mbira ndopakaoma kuridza mbira ipapo. Saka ukanzwa panenge pachikurwadza nhengo iri woko rwako rwa uri kuridza narwo iwewei ramba uchingoenderera chete kusina mbomira. Kwozouya kuti izvo kune vanhu vanoti handiti mazuva zvatotaura kuti vanhu vaiti ndochii ichocho uri kuda kuzviitire chii. Saka vanhu vanongotaura zvavanenge vachitaura asi havagona kupinda mumwoyo mako kuti vazive nokuti kazhinji kacho inini munhu anoridzira mbira kuda kuzvirapa ungoona kuti mbira dzinorapa. Saka unongoramba uchingoridza chete uchingoita zviri kuda mwoyo wako nekuti pandakashingirira ipapo ndakazoona vanhu vaivei vakanga vachiedza kundidzikisira vachirambidza vaive vakuzvifarira ndobva ndatanga kusagara pasi ndakungokokwa vakuzvifarira vanhu vaive saka kushinga.
Ambuya Stella Chiweshe vachitaura naMarvelous Mhlanganya uye weStudio 7. Vateereri musakanganwa kuti muchirongwa chedu cheLive Talk na 8:30 p.m. tiri kutarisa nyaya yekuratidzira kwaitwa nevanhu muHarare nhasi. Musakanganwawo kuti panhau dzemitambo chikwata changa chichitamba nhasi cheHarare City chakundawo Blawaya City 2-1. Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa musoro yenhau zvakare. MuHarare munoita mhirizhonga inotyisa pakati pemapurisa nevemapato anopikisa vari kuda kuti mitemo yesarudzo ivandudzwe. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi anokuonekai nemufaro semazuva ose. Ndini Jonga Kandemiri ndokusiyai mwina Chris Gande namavhlas Muthanganya uye.